manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reTriple C kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainira nachibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGames chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda mumakwikwi eNetball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pamusanga.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reTriple C vati Nashi Chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare nezuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura nakomishina general wepolisi vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa 23 nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe ngaaende kuchitirongo ngaaende kumazita redzi mhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva gumi nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weTriple C vaGift Ostalo Sizi vavati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland. Uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka vari kutya ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu kukuwadza vanhu kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopadivi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvunhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti Triple C neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF rine nhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova vatsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwagutu nekwachivi. Vanoona nezvesarudzo muTriple C kubhikita vaJohni Mupanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura makumi maviri dziri kugara pachikoro chekwa pachikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubikita zvino hazvida kumira mushe. Kunyanya kubikita East kune vanhu vakauya nemamotorbike vanosvika more than 20 vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeTCCC nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeTCCC vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhogi Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifani kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachichidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANUPF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vaGift Gonese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvaramidza kuenda kumusangano wavo.
Tizakakomana nezvimudhudhudhu 8 nevanofungidzirwa kuti vandeve ZANUPF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyelo, and as if not enough vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe emapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepukai Chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwachedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo yerusungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Zuva kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare, toda kuisa 2 million mark muHarare. Ndakamukirikumira chete 2 million mark.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo, zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro, mutsinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesadzo dziri kwomwedzi uno. Mumachoko avaburisa patadhemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito, uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira TCCC neZANUPF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti Peace Pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tatisusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe. Ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhisho.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora apo pakaurawa nhengo yeTCCC, vati nashe chitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelection. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese Bishop Ignatius Makumbe vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muziva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Danana ndochinhu chatiroda kuti tidzidzisane tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can do.
Vasaina vakamirira bato reTriple C vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
Triple C ibato rerunyararo. Hatidi mhirizhonga, hatidi kuteuka kweropa. Saka pese pese panotaurwa zvinhu zvine runyararo, unotoona takamira tiri padhuze.
Vati shuviro yavo ndeyekuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF avo vasaina vakamirira bato ravo vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichipinda musarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neTriple C, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirwa navaDouglas Monzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubumbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Ewa, zvinofadza nokuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace uye vechurch vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2023 elections. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyaro munyika yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vativo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekiuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chiitika chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwewo maonero avo.
Danho ravatora idakanaka kuti vemubatanidzwa namapazi akasiyana-siyana vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tioda kuona kuti hazvipereri mumugwagwa here chete, pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza, nokuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizhon, asi pamagrassroots tiri kuinvolva here ivo vacho vari kutora zvinodhaka kana kuti vari kumisana nedambudziko irorizi.
Kana muchiti grassroots apa muzvare Hungwe, muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho, tiri kukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara, kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza tichivabata nekusiyese ruoko, tichivatumidza mazita akasiyana-siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndo zvandinoona zvichiitika. Ndosaka pane timu imwe yatinoshandisa kuti nothing for us without us.
Asi ka tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi. Ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana aakushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
maita basa mwana kusupervisor unu yemu ana kana kuti behavior yake tinotibatsira kukurumidza kuona shanduko paunhu wake kana kuti pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupervisa kana tekunyatsa kucherechedza unhu wevana. Tine tichingovatengera mafoni kana tichingovapa zvinhu zvepanyama zvemumatirilistichi, asi zvakanyanya kukosha kuti tione maearly warning signs ekuti mwana wedu pane zvinenge zviri kuitika kwaari. Pamwe achafari kugara pane vanhu kana kuti madyiro aakuita kana kuti aakudonoka kudzoka kumba, iwawo masaizi iwayo aya anenge achitonongedzera kuti anga pane zviri kuitika zvinenge zvidati tikurumidze kuona zvekuita.
Vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe, Muzvare Irene Peace Hungwe, vari parunare muHarare neStudio 7. Muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kucheche mudunhu reManicaland. Uko vano mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwaChivi. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaKembo Mohadi vanga vari kuBate Bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapata avo rutsigiro. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuuzumba mangwana.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muNiger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gaka variri munyika iyi. ECOWAS yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navaJoe Biden. VaTrump vakamiswa pamberi pedare muWashington DC. Vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Tiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yeChiredzi Ndiva Makoshoko. VaShoko vanoti kunyange nzvimbo yeChiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa. VaShoko vanoti chipatara cheChiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300,000 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa. VaShoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona nhare nzou game reserve iyo yaira nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka iwo ndokuendeswa kuHippo Valley. Vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwaChilonga, uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa.
Ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou, vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumuvhiwa kwacho.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakovhu kukariba mudunhu remashonaland west, vashaini gwangwava. Vagwangwava vanoti mazeteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamo rekariba uko kune mamwe magwenye emagetsi, vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga madzitateguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba, vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai, mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare, isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika 56 vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro, asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi, tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete, sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo, sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya, sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zvemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zvowanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu, kana kuti devolution, kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC, vapiwe malicense ekumaina nethe RDC ishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura, dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nhau dzemitambo. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems charova Barbados 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndiwo wabva wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti Group of 16 mushure mekurova Colombia 1-0. zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Kuvheya. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvanzi Sininga weStudio 7.
Ndakaberekerwa kuHighfield kuLusaka.
Lusaka zvemagitare izvi zvakatanga rini?
Magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda, but kumashurewo taingofamboona namukoma Rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza. Pandakaita single yainzi You Give Me Hope yange yakarekodwa namukoma Rockford Josephat.
Vabereki veukama vaitwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vanoita dambudziko nazvo nokuti baba angu agara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s. Munhu akati ngatotangawo magitare achaimboridzana natineji kupo, ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyepa.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu?
Vanhu vari kutambira music zvakanaka, because haisi kungoteverwa chete pamaplatforms akaita seYouTube kana kuti maradio stations, but ndinoona nekufamba kwatinoita, because tinofamba munzvimbo dzakasiyana, masungura zone, kuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe. But tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri Ten Razors, unotosvika wotoperforma wotoda vanhu wotofara. Saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges mahombe atinawo ini ngirikini maresources, atina maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinechida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi. Saka maresources atina. Uroda kurekoda, you end up wakurekoda zvekukiya kiya, uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kundi bata pa +26378715585. Email address it's lguvea09@gmail.com. Pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea, pa Twitter, Instagram Lenin Guvea. Nokwanisa kuti bata pane any of those.
Mashoko amungasiriwo vatsigiriri venyu ndeyekuti kudii?
Shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda. Ndakuramba tichiti ngavatitsigirewo, ngavatiteerewo maplatforms edu, maudzana ikoko, maudza vamwe.
Nasi Hoza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro, timbojambawo maspika.
Ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umu ne free wifi, because ndokari kupisa kazvo, ndokari kurira izvozvo, ndokari kucheka mastreets. Saka ngatingobudai ne free wifi iyoyo, takatongoenda takaenda zvedu.
Hanzi kango makaririsi ndokano paruka tata kunakidzwa nako kambo free wifi. Handizoti kana itero tikwanise kunge tichibata wifi tiri kwese kwese kwatiri, asi manzwa kambo kubva Lenin Zvidzai Kuvheya anga achiita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano, apo tiri kutarisa nezvekusainiranwa kwechibvumirano cherunyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota runoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzira kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTriple C muHarare neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soko isika tisenda baku VOA.